Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 11/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari kuti tiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndopatinoita hobho nemadhokumendi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Ava paitaridzwana mazimba, hatina kuputsa dura, takanocheka inonzi iyo key yaakaisa iye yekuti koya yakwete union key.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yanga yatanga tiri mushishi nayo kubva gore rapera. Tizama kuti tizivise makanzuro edu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro eupfumi munyika vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma, vanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoya vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko dzatanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo ino inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, ivenini furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kunoku vagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuro yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vaanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise veworkesh pamabasa avari kuita, vavamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuro ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringouya pakuti vagari havatori nawo chouviri havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa sangano reunited chiredzi residents and ratepayers association kana kuti ukra rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko.
Hatisi kufara zvikuru nekuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo. Zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviendese kanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tichireva vagari vemuchiredzi. Ndopira rokutanga rinobata pamukanzuro. Tichibva ipapo tozotine vashandi vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management iyi inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndichakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazakuda zvavo havanei nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dzinyaya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo
tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here
ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nekuti isusu tinoda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzu yedu pamwe chete nekuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzu havasi kuuya saka isusu takuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti isusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara
mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende yekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika izva pakuti upfumi huende kumawere hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pauniversity of zimbabwe dr gift mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko
izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence petakapinda paindependence ndeo petingati takatanga nyaya dzekuti toda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi ndokupa muenzaniso kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muzimbabwe kuendesa kungaa kusouth africa kungaa kueurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10 rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe station rinoratidza kuti zvinhu zvokutengesa zvakachena here zvakamira sei zvinomita mastandards here uri kubva kubhulawayo kudhraivha mota uchipfuura matolgate uchisangana nemapurisa uchitorwa mari nemapurisa parodhi uchibhadhara matolgate akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira or wodzoka ukasadzoka bheke kubhulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwedzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndiwo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muzimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mari paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mari akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika vanoda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndiwe uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeye kutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse upfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho yemadocuments madocuments iwaya haifanira kusokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndosaka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji masmall business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda 300 iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabank accounts vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuderedza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September taani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho mani ndirekuti riri kuinonokera koget mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoro woti chii chikutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo maindi muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvha necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyuka tikutambisa nguva mazino ari kupera tinonoka kukosha mazino necovid saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mpini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu zvaivi kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira nered tape kunyange inyambori corruption iri kuwanda nekuti paisa panongo sangana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yada kuchinja ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear voces kushandisa system imasoftwares anonge aiswa nehurumende zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr. Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti tatanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyo inofanira kuchizokomuniketwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvha pacabinet haisati yamutemo unonzi legislator mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadhibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforsa kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvo tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutaura kunoko kuti tiri murenje hatisati tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti tisvike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANU PF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa ndine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads kuri Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoram potombomira tombomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anonaisa mvura. Vanhu vanga vakuti mugabe ndounotomboraisa naye Mwari kwakuchinaisa mani. Zvatitaridza kuti come 2018 we are going to win. Hapana anovhota nedumbu, tinovhota nekuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaizvo vachinotimba?
Bridge riri panodzipwa Muzeze River. Muzeze River panyadi kuboera sound. Muzeze River, that is Nyazidzi Parallel. Ndopari. And iwewe pressing kana uine mari yekuti basira ikoko kwa ungangogari ku America usina mari yekuti basira ka can you send your gift to us to tender chaizvo chaizvo nemako matatu mana kuti bressing yari kugara ku America zvakanaka hunza mari kunoko yauri kudya mahara ikoko tiwakite bridge
ko panyaya dzechikafu apa zvakamira sei
no chikafu hama hwekweka ndotakata kutaura kuti mari anesu we are not going to have my election in 2018 ndichivhota nedumbu gore rineri tinovhota matumba akaguta and hakuna anenge achiti ryai apa ryai apa ryai apa chaakudiwa ipapa who is chinos in the constituents of Boera South who is Ningi then the people are going to vote because of basa roori kuita that's all todosaka naiko
asi pane mamwe mashoko atakambonzwa kuti vachinosi vazoputsa dura vakatora chikafu changa chirimo vakanyimwa vemdc vachipa vezanup f inyaya yechokwadi here
Zimbabwe yese hakuna MP akafanana natinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanhu whether ma MDC, whether ma ZANU PF, whether man akafanana natinotimba. I am therefore ndinozi chinotimba wevanhu. Mwete chinotimba weZANU PF, asi wevanhu. Wevanhu meaning whether MDC is ZANU PF indu ndiri ini ndiri MP wevanhu. If you ask my MDC constituent mang, vanoti hatina kana MP akafanana chinotimba since independent. Saka that one is a liar. Munhu anozinyepera hake akaona kuti akundwa zvaida kita. That gentleman, the candidate of that ward 33, ndakamupa chikafu. Ndoda kuti upewa, ndakamupa chikafu musi wemande. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri, chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued to say, and tell us, I did not even know the bond, which he came from the sound of Swara Dinoda. Then I say, no, I was walking back at Chikapuka. I respect you, and I put the bond, which he came from the sound of Swara Dinoda. You all are good, and deep in the sound of Swara Dinoda. Then I come to the Masimba. Masimba, I started to the Masimba. I did not put a dura. Takando, Cheka, Inonzi, Iyo Ki. Yakaisa iye iyayo yekuti koya yakwete union key iyaya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunana medu ndobva ndaita ndeyateke haizi yechikoro then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi nayo kuti sorry wakachanda mari yako oh ndobva ndaidza vanhu whoever was there benefited and ana uzoziita ndamupa kuti the following month ndakamupa kuti iri Monday akazouya otaura pandiri kuti shefu ndakakanganisa pandakamutenda wapa vanhu chikafu mangwani unoedza uno chipiri he have to do so saka I was teaching him how to sit with the people
mumiriri weBoera South mudare paramende vaJoseph Chinotimba vari parunhare muHarare Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato rezano PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Magadi henyu ndinotenda chose kundiunzawo paprogramu ino.
Mungatitsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo kuUnited Nations kuNew York pamusangano wemadzimai.
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga kuNew York paUnited Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26 uku ndokwa unosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai maministers emadzimai maparliamentarians nemainstitutions akasiyana-siyana kunyanya ma-CSOs ma-civic society organizations
zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi
zvatakagona mugore rapfuura zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera kuona kuti ndezvipi zvakaitwa zvatakagona kubudirira ndezvipi zvatofanira kuita tichienda kumberi
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu
isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa programu tinenge tiine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe Zimbabwe ichange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezvehuman trafficking apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu kwekuti madzimai nekudarowo kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kupfuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa wosvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600 apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai ndinekufunga nhamo dzevana vamai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu tine macivic societies akasimba rara chaizvo munyika muno madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese ini ndiri chairperson wavo takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana kuwait kumiddle east uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kuunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko naizvozvo tinoda kuti titaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika its very real and sevanhu vatungamiriri tinofanirwa kutarisa kutadzidzisa vana vedu vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa
zvii zvamuchange muchizeya senyika
nyaya huru sayatiri kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministri yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage inyaya hombe chaizvo iri kunetsa zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo zvoreva izvo kuti kana mwana aroorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake nokuti tinoziva kuti 13, 14, 15 years vana vari kuonekwa vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati isaa kutoti mitemo ngaiomesese tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa mazita neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Albert Diogo. Vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezve magarure evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Diogo.
Ndinotenda hangu ndinozvigamuchira mazviita yenyu maringave nemi.
Va Diogo, tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura. Mungatudza kuti zvii chaizvo zvamune muchiita sa social welfare officer weMDCT?
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu vakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika. Saka ipapo ndopatinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei, chii chakaitika mukati mavari. Nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vakanda kuisira neni, vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo, vamwe vakaremadzwa, nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa. Madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo, asi handisingakwanisi kuti nditaure paredhiyo. Munozivawo zvinoitika panguva yejambanja vobato iroro raibata rairova vanhu vacho ivavo, waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo. Vanhu vakavhimaizwa konzero nokuda kwezvematongero enyika. Ndo zvandinoita izvozvo.
Saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongerwo enyika, chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi?
Ipapo pakanaka. Kana ndichinge ndaziva inini manje, ndinoendesawo kuakuru vangu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroorwa kana paakushungurudzwa nezvakadai kana tungokienfekti wakarepwa semadzimai kana kuvarume kusungurudzwa isanganidzwana neizvozvo, ndinoendesa kuakuru vangu. Kune chikoro chinoitika iko kuita counseling, then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo, marwadzo ese anobva aita counseling otiwa chikoro ichocho then otobva azorapwa zvakare.
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa? Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa, pakanaka maita enyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo. Pane zvinezvi hazvigoneke kuitika, ndichikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge aende mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo. Saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo. Tiri kuchirwa futi kuti padzimwe nguva vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo. Hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retika rikati ipapo vakirwa futi mangwana vanogona kututsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi. Saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka zvinosii takambomira. Saka kwaizvezvo so tichiri kurwisana nehondo kuti ino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya iyo. Asi tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese, zvinhu zvose zvakaitika. Tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa.
Ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu?
Right, pane zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatatanga zvakare nokudawo kuti tadhuze kunovhota. Saka nhasi uno abedu vabvamuka achingotoye kuita toyi toyi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano wachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano, then wachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu vese kuti munhu wese musangano. Zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pazvine zvakufamba achingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai. Saka izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndatenda hangu.
Manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.